Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera anasi uri musi wechipiri Gumiguru 8 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Darere Labour Court rinoudza hurumende kuti iendese magwaro akakwana mangwana panyaya yayo yairi kunetsana navana chiremba vasiri kuenda kubasa. Vamwe vabereki vane vana muzvikoro zveboarding vanoti vava kubvisa vana vavo muzvikoro izvi sezvo zvikoro izvi zvava kuvadhurira. Vemichovha inotakura veruzhinji vakawanda vanonzi vamanikidzwa kubuda mumigwagwa sezvo vanhu vava kuenda kunokwira mabhazi ezupco akachipa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi chibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare rinonzwa nyaya dzevashandi reLabour Court raramba kutambira chikumbiro chehurumende sezvo hurumende yanga isina kuendesa mudare iri magwaro akakwana panyaya yayo yairi kunetsana navana chiremba vasiri kuenda kumabasa. Rutendo Mawere anoti panyaya iyi.
Gweta ranga rakamiririra vana chiremba veZimbabwe Hospital Doctors Association mudare reLabour Court vadhakotad vati dare rati panga pasina mapepa akakwana kubva kuHealth Services Board nokudaro nyaya iyi haikwanisika kunzwikwa zviri pamutemo.
The minister had failed to give reasons for why she had issued the show cause order and had failed to provide minutes of the hearing before.
Kurukota rezvashandi ranga risina kupa zvikonzero kuti sei vanga vapa show cause order uyewo panga pasina uchapupu hweumwe uchiremba achitsanangura nyaya yekusakwanisa kwavo kuenda kumabasa.
Before the Labour Court on Thursday.
Dare rati gweta reHealth Services Board runze mapepa sipaya mangwana unova musi wechitatu. Asi vana chiremba vatiwo kuendesana kumatara zvisizvo zvinounza mari yekuti vakwanise kuenda kumabasa nekudara zvigadzirisi dambudziko riripo. Vachitaura neStudio 7 vakasanobata chigaro chemutevedzeri wemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Masimba Ndoro vati basa ravo rinovasungira kuti vavepo mazuva ose nekudaro vanofanirwa kuwaniswa mari yekuti zvizviitike.
Basa redu rinotendera kuti tikube tiripo nguva dzose every day. Naizvozvo hatikwanisi kuzoita zvekuskipa madays kana kuregedza kuya mamwe madays, izvozvo zvinenge zvisina kunaka utano hwevanhu. Saka naizvozvo tinoona kunge pane kakukanganiswa karuitwa kanoda kufanira kuti kagadziriswe pakuti unofanira kugadzira chiri kumbokonzera kuti vanhu vatadze kuya kubasa. Ndozvinhu zvinofanira kugadziriswa kwete kuswero tiendeswa kumakoti because either way kutendeswa makoti kana kusatendeswa makoti fedi tinobuda kukoti wedha yakaita sei kana kuti yakaita sei iziriyo nzira yatingatingagadzirise zviri papapo zedongezvo vanhu vasina kupiwa rukwaniso rekuti vaende kubasa vanongoramba vari incapacitated kuti vaende kubasa. Tachikumbira kuti dai hurumende yakwanisa kuwana nzira dzakafanira dzingaedza kuti tibatsire semachiremba kuti machiremba vakwanise kuenda kubasa mune nguva yakafanira.
Vana chiremba vadiki vakatanga kusaenda kumabasa musi wa3 Gunyana vachiti havana zvikwanisiro zvakakwana zvekuti vaende kumabasa. Vana chiremba vakuru pasi peZimbabwe Senior Hospital Doctors Association vakatangawo kusaenda kumabasa nemusi wechina chapfuura vachinyunyutawo nenyaya yemuhoro pamwe nekushaya zvekushandisa zvakakwana muzvipatara. vana chiremba vakura vanyorawo gwaro vachitsutsumwa nezvekutyityidzirwa kwavari kuita vakati hazvibatsiri kuti vana chiremba vave kuzvipatara kusina zvikwanisiro zvinoita kuti vachengetedze upenyu hwevarwere vana chiremba vashorowo hurumende vachiti mari yakawedzerwa nezvikamu makumi matanhatu kubva muzana vachiti havana kubvumirana nazvo zvichakadaro mamwe madhokotera makuru maviri amiswa basa neUniversity of Zimbabwe pasina muhoro vachipomerwa mhosva yekubatana nevamwe kuramwa mabasa pamwe nekupesvedzera vamwe vavo kuti vasaenda kubasa vamiswa basa ava ndiva Bothwomb vayesango vanove nyanzvi mukuvhiya vana pamwe naDr David Chimuka nyanzvi mukurapa chirwere chemoyo hatina kukwanisa kunzwa kubva kuUniversity of Zimbabwe pamwe nekunzwa kudivi rehurumende nezviri kuitika izvi munyaya dzeutano asi mugwaro rabudiswa negurukota rezveutano vaObadhaya Moyo vabvuma kuti vana chiremba vana kuteerera kurudziro yehurumende yekuti vadzokere kumabasa vamoyo vati hurumende yava kumirira zvichabuda kumatare mushure mezvo vozivisa nyika pamire hurumende vana chiremba vakatanga kusaenda kubasa musi wa3 gunyana vachiti havana mari dzinovakwanira kunge vachienda kumabasa avo ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere
Vamwe vabereki vane vana muzvikoro zveboarding vanoti vava kubvisa vana vavo muzvikoro izvi sezvo zvikoro izvi zvava kuvadhurira. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Vabereki vakataura neStudio 7 mushure mekushanyira vana vavo vanoti vakaudzwa kuti mari yechikoro yakakwidzwa nezvikamu zvinopfuura zana kubva muzana zvikoro zvichiti mitengo yechikafu iri kukwira zuva nezuva muzvitoro. Vakuru vezvikoro vanoti vave kunetseka nekutengera vana chikoro chikafu chakakwana nekuti mitengo iri kukwira zvichiita kuti mari yakabatwa nevabereki isasakwane. Mumwe ane mwana ari pachikoro chakakwidzwa mari vaOscar Makova vanoti kuendesa mwana kuboarding kwava kurwadza nekuwedzerwa kuri kuitwa mari yakawanda.
Situation iri kumaboarding schools yakatiomera isu sevabereki. Vari kuramba vachiisa matop up fees avo vachipa iwo mareasons okuti chikafu chiri kuramba chikwira. Apo isu vabereki income dzedu dziri kungoramba dziri padziri ipapo. Saka zvinhu zvatiomerawo nokuti vazhinji vava kutoda kutowithdraw vana vavo pamaboarding schools nenyaya idzodzo.
Muzvare Moli Murinye vanotiwo kunyange hazvo zvinhu zviri kukwira munyika zvikoro zvinofanira kuziva kuti mari inotambirwa nevashandi kunyanya vehurumende haisi kukwira sezviri kuita mitengo yezvinhu muzvitoro.
Aiwa inini sembereki ndinoona kuti mari dziri kudiwa nezvikoro havasi kutarisa mari dzatinotambirawo uye isi vashandi vehurumende vazhinji mari dzatinotambira dzienderane nemari dziri kudiwa kuzvikoro. Ndonga mari dziri kudiwa kuzvikoro dzatova times 2 masalaries atinotambira uye chikafu chevanhu hachisi kuchinja uye chiri kutodeteriorata kubva pane zvavaidya kare. Mari dziri kukwira chikafu chichidzikira. Saka tinyatsokuziva kuti mari idzi vanenge vachida kuti dzikwire kuti vazombonyanyodzishandisa chii. Uye handifungi kuti temu dzinoteera idzo tinenge tichiri kukwanisa kudzingirirana nekubhadhara mafizi iwawani kuti taakuti patemu imwe chete ndinoda mari yetemu yese mwedzi dzese dzetemu ndenichifanga kubhadhara temu imwe chete asi ndinoda mwedzi yakawanda kuti ndikwanise mari iyoyo.
Studio 7 haina kukwanisa kubata mukuru wemabasa mubazi rezvedzidzo yepasi mudunhu remasvingo vazedias chitiga kuti tinzwe pamire hurumende asi mutevedzeri wegurukota rezvedzidzo yepasi vaedgar moyo vanoti hurumende yakapa mvumo kuzvikoro kuti zviwirirane nevabereki pakukwidzwa kwemari yechikoro vozonyora tsamba yekupiwa mvumo kubazi ravo asi mumwe mubereki muzvare sungano zvaravhanashe vanoti sezvo kukwidzwa kwakatendedzwa nehurumende vanoona zviri nani kudzosa vana vavo kuti vadzidze kuzvikoro zvavanenge vachibva kumba izvo zvisiri kuwedzera mari nekuti hakutengwi chikafu.
Tiri kubhadhariswa mari dziya dzinonzi dzetop up fees dzakabhadhara vhiki yega yega zvinhu zviri kukwira saka vanenge vachitivo tiri kukwidzana kuti ikonomi yachona mari haichatengi saka tinotoona sokuti kuti mwana adzidze achibva zvake pamba zviri nane pane kuti agare kuboarding nokuti mari yacho haichabatiki hatishaiwani saka ndotoona sokuti zviri nane adzoke pamba nokuti akutouraya vamwe vana vari pamba nenzara nokuti mari yose yatinowana takungoisa kwaari saka gore richipera somubereki ndatoona hangu kuti ndotoopta kuti adzoke zvake azodzidza achibva pamba nokuti hazvina zvazviri kutibetsera.
Muzikoro zizhinji, vadzidzi vanoti vave kushuva nyama, sezo yave kutura izvo zviri kuita kuti vadye muriwo wemakabheji, binzi kana mukaka. Vadzidzi ava vanotiwo mangwanani vari kudya bota chete sezvo chingwe chavo kudhura zvakanyanya. Mumwe mubereki vatakunda mutengwa vati zvinhu zvikaramba zvakadai vana vanogona kurwara nezvirwere zvekushayiwa chikafu chakakwana.
Zvinhu zvikaramba zvichikokwira mapuraisi asingaongororwa nemakuru edu, ndinoona kuti vana vedu vari muzvikoro vachapesa vakubahwa nezvirwere zvekushayiwa chikafu chakakwana, vana manutrition. Nekuti ndiri kuona patakaenda kunovaona mavhiki aperawo patakaenda kumavhisits ekuchikoro ayaya, vana vedu utano hwavo hausiriwo chaiwo chaiwo hwatinotarisira kuti tive tichiona vana vedu vari pautano hwavo chaiwo chaiwo. Saka tiri kuti ikonomi ikaramba ichioma, nyika isingagadziri sizvo kunza kuti zvikoro zvichakwanisa kutenga chikafu chakakwana chiri balanced diet chivana vedu izvi vekuzvikoro. Saka utano hwavo hunenge hwapa nguva yakaoma. Saka naizvozvo tinokumbira kuti zvinhu zvemapuraisi zvigadziriswe nehurumende yedu.
Vabereki vevana vari pachikoro cheGokomere Mission vakanetsana nemusi wemugovera nevakuru vechikoro ichi pamusangano wakaitwa zuva rakashanyirwa vana apo vakanga vanzi vawedzere mari inosvika chiuru nemazana mapfumbamwe emadhora. Izvi zvakarambwa nevabereki avo vakati pakuvhurwa kwezvikoro mwedzi wapera vakabhadhara chiuru chemadhora nemazana maviri. Vabereki ava nevakuru vechikoro chavo vakazoverana kuti vawedzere mazana matanhatu emadhora chete. Zvimwe zvikoro zvakaita seChibi neDeure High Schools zvakawedzera mari inopfuura chiuru chemadhora. Zvikoro zviri kuramba zvichiwedzera mari nekuti mitengo yechikafu nemafuta edzimotokari iri kuramba ichikwira svondo roga roga. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Michova inotakura veruzhinji vakawanda vanonzi vamanikidzwa kubuda mugwagwa nekuda kwemutengo wemafuta wakakwidzwa zvakare mukupera kwesvondo, izvo zvaita kuti vaswere vakapaka dzimotokari dzavo. Mutauriri wesangano revemabhazi anotakura vanhu rechitungwiza Komita Omnibus Operators Association vaFarai Muza vanoti kukwidzwa kwemafuta uku kwakamanikidza vemuchovha kukwidzawo zvakapetwa kazana mari dzinobhadharwa nevanofamba nemabhazi avo. Asi vamuzi vanoti veruzhinji vari kutadza kubhadhara mari dzinodiwa nevemakombi nemabhazi idzi, izvo zvave kupa kuti vapedzisirevo mhanyira kumabhazi eZupco aya akachipa ari kuita dhora nemasendi makumi mashanu. Ngatinzwei hurukuro yataita navamuza pamusoro penyaya iyi.
Hongu svondo rakapera, mishonga takamhanya-mhanya tikatsvaga imwe kuti itisusukidze kusvika kupera kwaOktobha, asi yatinayo iyoyo tiri kutsvaga futi imwe yekuti tirambe tichienderera mberi nebasa rekuchenesa mvura. Zviri kunakidza nezvekuti vanhu vakawanda vakuona njodzi inoitika kana guta rikazenge risina mishonga. Saka tiri kushanda nemapazi akati kuti zvinhu zvinge zvichiendeka kumberi.
Takanzwawo iro svondo rapera hurumende ichizivisa kuti ichawanisa kanzuro mari yekutenga mishonga. Zvafamba sei?
Ndezvimwe zvezvinhu zvandiri kutaura kuti mapazi akawanda akuona kuti hazvinakidze kuti guta rizenge risina mishonga. Saka tiri kushanda zvakanaka nemapazi ose kusanganisa nehurumende kuti basa rirambe richienderera mberi.
Paiwo nekuchema kwekuti mvura inenge yakachena imwe iri kurasika murwendo rwairo. Tine urombo nezvaitika, tichakupai nhau yataita navamuza pamusoro pekukwidzwa kwemitengo. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare remuRussia rawedzera mutongo waro wekuchengetedza muhusungwa muzvinabhizimusi wekuAmerica vaMichael Calvi kuti vagare vari muhusungwa mumba mavo muMoscow. Dare remuMoscow razivisa nhasi mazuva mashanu mutongo wekutanga usati wapera kuti vaCalvi vagare muhusungwa vari pamba pavo kusvika musi wandira 13, 2020. Komiti inoona nezvevasori mudare reparamende muAmerica yeUS House Committee inoti nhengo dzedare reparamende dzinogona kutevera nyaya yekusungisa mutungamiri wenyika vaDonald Trump zvichitevera danho rakatorwa nebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika rekuti mumiriri weAmerica kuEuropean Union vaGordon Sondland vasamire pamberi pekomiti yeparamende inoona nezvekusora iyi vachipindura mibvunzo pane zvakaitika pakati pavo navaTrump nevakuru vakuru vemuUkraine. Izvi zvaziviswa nasachigaro wekomiti iyi vaAdam Schiff. Mitengo yezvinhu kubva vhiki rapera yakwira zvakanyanyisa zvopakuti nzara ipfunye chisero mudzimba dzevanhu vakawanda. Ko chii chaizvo chopakuti zvinhu zviite midigari? Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaGift Mutashu vanoti zvinhu muzvitoro zvakakwira zvakanyanya mazuva mashoma apfuura.
Ndingati svondo rakapfuura, vamwe vakakwidzawo ne 100%, vamwe 150%, vamwe ma 50%, zvichingosiyana siyana. Asi mukatarisa kutengwa kwezvinhu kwaderera chaizvo, ndofunga ne 40%. Saka vazhinji vakungoedza kumandidzira kutenga zvinhu zvatinoti mabasic aya yazvakafanana neshuga, munyu nemafuta ekubikisa. Nekuti nyama mukatarisa iye zvino izvi kutunzwa kutonotenga nyama wamutambarakede unenge uchitonzi haiwa rugare. Nekuda kwekuti zvino izvi yakwira mutengo kubva payakanga iri kuma$60 per kg. Iye zvino izvi muzvitoro zvakawanda nemabhucha akawanda iri kubva pa$109 per kg kusvikira pa$150 per kg.
Vatiwo nhasi muzvitoro zvakawanda mafuma musina chingwa, sezvo vanobika chingwa vari kuronga kuwedzera mutengo. Mutungamiri wesangano reNational Bakers Association of Zimbabwe vaDennis Waller vaudza Studio 7 kuti gorosi rekugadzirisa chingwa rinenge rave shoma. Panyaya yemitengo vati izvi zviri kuvanhu vanenge vachigadzira chingwa, kwete ivo sesangano.
Isu as an association, we don't set my prices echingwa, because remember we've got my members vane different cost structure. Isu we can only just guide kuti nema cost amira so, but in terms of my prices, munhu wese anenge achizvigadzirira chingwa ane maprices ake aanenge achicharja based on my cost structures avo.
Kunze kwekushayikwa kwechingwa, mafuta ekubikisa anga ave kuwanikwawo pamukoto chete kutanga svondo rapera. Ko chii chiri kupa kuti zvinhu munyadzi zveupfumi zvirambe zviri mumute? Vaimbotungamira sangano reZimbabwe Economic Society vaLove More Kadenge vati mitemo yehurumende iri kuchinja-chinja kunge rwaivhi ndiyo iri kukonzera matambudziko makukutu. Vatiwo dambudziko remari munyika rinofanira kugadziriswa nechimbi-chimbi.
Izvozvo pavataura neni apa, ndatenge tiri mashopu tichitotenga zvinhu zvatichitenga. Vemashopu vana muzvinastora vakuramba havachabvuma manje yestora, nokuti vanotya izvozvo. Vanenge vachingofunga kuti pamwe uri muteya iwo uri muteya idhi pavoti aiwa enda unotsvaga kwaono unotsvaga mari mabhondi ikoko. Unonotsvaga kupi? Wakunotsvaga kungosvika mutema iwoyo mani. Saka munoona kuti tatoita dambudziko chaizvo muno munyika, kuti mitengo yezvinhu yakungoramba ichingokwira. Petro yedu inokwira every Monday, petro inenge ichikwira yezvinoya $15. And sure by Christmas tenge tatova ma$40 ma$50. Saka mitengo yezvinhu ikukwira, asi mihoro yevanhu haisi kuita sei? Haisi kukwira, nekuti hapana maindastiri ari kumboprodusa zvinhu. Iye zvino kwaya maHarare makazara vanhu vazere vari kutengesa masvitsi, vari kutengesa mari, vari kutengesa chii.
Imwe nyanzvi munyatsi zveupfumi vari nhengo yeZANU PF vaGilbert Mponda vativo gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanofanira kunyatsojekesa mitemo yavo kuti vaite sungawirirano nevanhu.
Challenge yandiri kuona maybe vaMutuli pane mamwe mamezures aanenge vari kuita here pamwe, yekuti anenge asina buy-in yamwe mastakeholders akaita sevashandi nevashandirwe. Saka ipapo ndipo pari kuita communication breakdown iri kubva yazoita erode trust between the parties. Munoti vanhu vanofanira kunge vachitrustana, kuti vashandi vari kutrusta vashandirwe, hurumende iri kutrusta vashandirwe nevashandi. Saka tiri kuona kuti nekuramba kuchikwira mapurizi zviri kukonzera suspicion neresentiment neruvengo.
VaMuponda vativo mari iri kutenderera munyika ishoma zvikuru zvopa kuti vamwe vagume voitengesa pamukoto.
Cash in circulation should increase to a level that is in line with what we have in digital money. Normally, 10 to 15% of what you have in bank accounts should be in liquid cash, as in notes and coins. But in Zimbabwe, I think it's 6%. Saka ipapo ngapagadziriswe such that cash kutengeserana kuti vanhu mari ngakuregere so that munhu ukapinda mbanki iwe uchida kudirwa mari yako unofanira kuiwana. There's no reason kuti ndichida mari yangu ndoenda ku EcoCash when I have a bank account.
Sankano Reconfederation of Zimbabwe Industries rinotiwo uwandu hwezvinhu zviri kugadzirwa maindustry waderera kubva pazvikamu makumi mashanu kubva muzana kusvika pazvikamu makumi matatu kubva muzana chete. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Kwazwai, mwuri ya Zimbabwe, ini ndini Mike Hove. Ndino koka ya kutu mpinde mchurongwa chedu cheve chidiki che The Connection na 8 PM. Nasi mchurongwa, tukutarisa urongwa we urumende, we kuda kushandisa unyanji, wechi zino zino mukumutiriza ma industry. Aka varwa zuchitewe la kuparara kwe ufumi wenyika. Kana mchida upina mchurongwa ichi, kana ukutumre mashoko ku Studio 7, shandisa i WhatsApp, panamba zinoti +1 202 465 0318. Murie Zimbabwe, ngati sangane ipachirongwa The Connection na 8 PM. Bye bye.
Iye zvino todzokera kunyaya yedu. Uko vemuchovha inotakura veruzhinji vakawanda vanonzi vamanikidzwa kubuda mugwagwa nekuda kwemutengo wemafuta vakakwidzwa zvakare mukupera kwesvondo. Ngatinzwe hurukuro yataita navafarai muza vesangano rechitungwiza Commuter Omnibus Operators Association.
Zvechokwadi, vanhu vari kuremerwa kuti vabhadhare mari, especially makombi. Inyaya yekuti mari iyoyeye sekare kataimboshanda, taiti mari yekutenga lita ndo yaitakura munhu kubva pachitungwiza kuenda mutown. Of which iye zvinezvi takuona kuti $15.64 kuti munhu aibhadhare kuenda kubasa ozodzoka futi nemari iyoyo munhu akuremerwa. Saka unoona kuti vazhinji vaakukundikana kukwira makombi, vaakutomhanyira kukwira mabhazi ehurumende ane mutengo unoita $50.
Saka imi muri kuzoitawo sei? Muri kudzikisawo here mutengo kuti mufambirane nezupko?
Kune chimiro chokuti vamwe vari kudzikisa mutengo zvokuti vanosvika $6-$8. Vazhinji vari kukundikanawo vaakutiwo mota idzodzi dzavakudziitisawo mamwe mabasa. Patangawo purojekiti yako yehuku nenge wakutakurisa chikafu nemanyowa, ukaonawo zvisingaite wotongopaka uchizomirira kuti neimwewo gore zvinhu zvinokwanisa kuzenge zviri nani wozotangawo futi ipapo isina kufa ichisira mahara.
Imi mama kuchajawo mari kutakura vanhu toti kubva mutaundi pachaji ofisi kuenda kuchitungwiza?
Mari yanga yekuchaja vanhu vakati wandei, yanga iri around $5-$6. But pazvakwira apa futi apa papa kuti vanhu vanyatsozonyatsokundikana chaizvo kuti vangachaje mari iyi. Ungade kuchaja mari yakawanda asi munhu wacho nowo haakwanisi kukwidzirwa mari yake pasondo pasondo pari kukwira fuel, because sezvakaita apa yakabva yatanga kunzi yakwira musi yesaturday, musi yesunday yakanga yatokwira. Saka unotoona kutoti pasondo rega rega iri kukwira apa, yakakwira ne 25 point something%. That was $3 something per liter. Saka unoona kuti hapana munhu anokwidzirwa ne 25% pasvondo. Saka zvinhu zvii zviri kurema.
Saka imi muri kurarama sei vamuza? Nokuti kuti titarise kuti mongopaka bhazi renyu moritarisa zvinonetsa.
Unenge waakuti iwewe kana waakuda kuti mota iyo ifambe parodhi, unenge waane chimiro chokuti saidha waakupaka dzimwe woti iwe muridzi wacho wofamba nayo, hausina vashandi vauchabhadhara wofamba nayo, waakungoti iyowo painonopera kuparara kwayowo ndiwo pazvinenge zvatongopererawo. Nenyaya yekuti kuti ufungidzire kuti unokwanisa kuti uzoigadzirisa yafa zvinonetsa, nekuti vazhinji vacho vanotengesa maspare parts vaakuda mari yemaus kutengesa maspare parts. Saka kuti uzoitsvagawo pamusika mutema nereti yacho iri kukwira, saka zvinhu zvacho zvisi hazvisi kukwanisa kubata.
Pazuva munotarisira kunge muchishandisa mari yekutenga mafuta yekufambisa?
Futengere hai 65 liters, unoona kuti dzinenge dzichida around $1,016.
Mutauriri wesangano rechitungwiza Commuter Omnibus Operators Association vafarai muza vachitaura vari parunhare kuchitungwiza neStudio 7. Utungamiri weNational Standing Committee MDC inotungamirwa naNelson Chamisa waita musangano nhasi uchizeya mamiriro akaita zvinhu munyika. Musangano wanhasi unonzi waitwa kwemaawa manomwe. Rechoto weStudio 7 abata mutewedzeri wemutauriri webato iri vaLuke Tamborinyoka kuti tinzwe zvabuda musangano.
Haiwa, musangano weStanding Committee sekuziva kwako yaunga uri routine meeting watinosangana pasondo rega rega tichikurukura nyaya dzemusangano, nyaya dzenyika. chaitika nhasi ndechekuti tasangana kwemaawa anokwana manomwe asi nyaya zhinji yapedza nguva yeridheshipo ndeyevatungamiri vevanhu vatungamiri vemdc inyaya yekuoma kwaita zvinhu munyika nyaya yekuomerwa kwaitwa vagari vemuzimbabwe neupenyu nekukwira kuri kungoita mutengo pasvondo pasvondo kunyanya mutengo wefuel uri kubva wakwidza mutengo wemabasic prices zvokureva kuti mwana womunhu atambura vana vezimbabwe vari kunonga svosve nemuromo ndo nyaya yapedza leadership 7 hours ichitaura nezvayo nyaya yekutambura kwaita vana vezimbabwe tichida kuonesana kuti sevatungamiri toitei kuti vana vezimbabwe vabude mudambudziko iri
bato renyu riri kuti zvingaitwa sei kuti dambudziko iri rigadzirisike
uko kwava kuda kundibvunza rei yanyaya yastrategy asi atangotaura ndechengoti musangano unogara muvanhu musangano uri muvanhu musangano wevanhu vari kutamburawo zviri kuita vanhu asi haiwa chatangowirana ndechekuti tatora nyaya iyi toita zvinhu zviri mukati mebumbiro remutemo tichitora matanho atingatore anoratidza kuti vana vezimbabwe vatambura hatina kutaura kuti tichaitei kana tichaita rini asi tatiringotaura ndechengoti tichalida strago yevanhu kuti kumekashuwa kuti tabvisa vanhu muutapwa nemumatambudziko vari kusangana navo pasi pehurumende yavamunangagwa hurumende isiri kuziva zvokuita chingwa chadhura sauti yadhura mafuta adhura kubva kwemunhu kubudiro kupinda marore kwakunetsa vanhu havachagona kufamba kubva marore kuenda pakokora pai kwakuita $5 zvinhu zvanetsa saka tangotaura kuti isu tichatora nyaya iyi tichaiisa kuvanhu asi tichaita robust action ichaita kuti tigadzirise matambudziko ari kusangana nevana vevanhu
danho ramuri kutarisira kutora iri mungaritoresa rini sebato vatamborenyu
tiri kutora mazuva ano maje zvino zvino ndingangoti zvino zvino ndamatambura iko zvino nguva yatiri kutaura saka kuva kuti matanho atitora tichatora iko zvino hapana nguva reyo tisatyezvako hapana nguva tisati tatora matanho asi tatora matanho ekumeka shuwa kuti vana vezimbabwe vagadzirisa zvinhu zvokunetsa munyika ndavatungamiri vemdc vanogara muvanhu vatungamiri vemdc ndo vanhu vezimbabwe tichaita zvichaita kuti nyaya iri kunetsa muzimbabwe igadzirike asi tichazviita mumazuva mashoma ari kutevera
mutevedzeri wemutauriri wemdc valuke tamborinyoka vachitaura vari parunhare muHarare naRadio Choto westudio 7 yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media
pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai nemusi wechipiri china nechishanu pafacebook page yedu yevoa shona chinokokerwa neni Marvelous Mhlanganya huye nhasi tanga tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika aiwa tiri wadi tiri kutaura nani uyezve muri kupi
mutaura namukoma morisi filimoni ndiri muno muharare muharare tiri pakati peharare muna festi chaimo
kwakamira sei ikoko tiri kunzwa vazhinji vari kuchema vari kuti iko kune dambudziko rekuti mari kune vakwegura havasi kukwanisa kuiwana kuna cabs uko tiri kuona miraini mitsetse kumapasipoti tiri kunzwa zvakare kuti haasi kubatika totarira zvakare madokta vari kuchema zvakamira sei kwamuri ikoko
zvinhu hazvina kumira mushe tete zviri kubata zvakaipa zvemuri takungochema kune musiki kuti dai ati nonotibude kwatiri apa wenyama takoniyo
poitwa seiko justice kachepa apa takatarira mamiriro akaita zvinhu
chinongodiwa chete ndechekuti tinofanira kubatana semazimbabwenzi kuti tisimudze nyika iyi ndedu tikaiwaka hapana chatinobva tinofanira kubatana sevanhu vamwe chete mafuta ataimbomatenga rimembe taimatenga $3.60 izvo zvitaa kumatenga $56 kana uchitenga neecocash kana kadhi isusu tinogara mumabhuku umu maproblems tiri kusangana navo each and every day especially kutransport uku ndodambudziko ratotanga kusangana naro makuseni zvokuti mari yaunenge uinayo neinenge ichidiwa nevamakombe acho aunenge usingatomboikwanisesa nhasi makombe anga achinzi $8 kubva mumabhuku pakadoma $6 apa inini handine tape guard zvikubva ndarishayiwa ndazotokwira kuma11 chaivo rori
rarichiita mari
rori ndazobhadhara $3 zvekutochema
mutaura namukoma justice kachepa tiri muHarare
ehe mukoma justice titaurewo kwakamira sei kuHarare
kunoku zvinhu izvi tete zvaakurwadza nyika yedu yoenda mumawere
saka dai maiwana mukana wekutaura nayo hurumende maiti chii tichitarira mamiriro akaita zvinhu
chataingochemera ndechekuti saiwo baba chavanokwanisa kuita chii
tinotenda Marvelous sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi dare relabour court rinoudza hurumende kuti iende nemagwaro akakwana mangwana panyaya yayo yairi kunetsana navana chiremba vasiri kuenda kumabasa Tavatashuka kumagume chirongwa chedu anekuone kai. Ndini Jonga Kandemi, rendri mu Washington DC. Ndikusemi na Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.